inya e Colorado inya iruto iruto neta yanikati mu America but inya ya gara ichingo va irikutaurika like in different states va Trump varunzi vakodzeri kuva vachimira musarudzo dze ma primaries ema elections nokuti vaka konzeresa atikati kupandukira hurumende muna January pavakarudza ma elections tikazuri kutaradaro ndezvekuti va Trump vakatyora yatikati ma provisions ari mubumbiro remutemo romuAmerica.
Asiwo izvi zviri kuitwa nevatongi ava munoona here zvichitambirwa nedare repamusorosoro kana kuti reSupreme Court?
Izvi zvihandioni senge dare repamusoro ringa varichitambira nyaya iyi yatikati pachirungu on the face of it nokuti ivo vaTrump havasati vabatwa nemhosva zvavari kupomerwa and tiri kuona kuti idzi nyaya idzi hadzina kungotangira mucolorado chete dzakatangirawo kuna mumastates akadismisawo nyaya dzaida kubvisa vaTrump pamaelections aripo and tichitarisawo zvekare kuti iri dare rokolorado razopa mutongo uyu dare rokolorado repamusoro razopa mutongo uyu rainga richinzwa nyaya yangabva kudare repazasi ranga rati aiwa vaTrump vanofa kuramba varipo vanofa kuuyiswa pamabalots nekuti nyaya dzavo hasati dzapera saka inyaya dzatingati pachirungu dziri very contested zvokuti dzakazoenda kudare repamusoro handione senge judgment yaiswa nedare rokolorado inomira.